manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu zvita 9/2020 Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vapfumbamwe vofa muHarare neZuro nemamwe mazuva adarika nechirwere cheCOVID-19. Muzvare Mary Mbaiwa, mudzimai wemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, avo vari kunetsana navo, vanonzi vadzoke kudare mangwana pachikumbiro chavo chekuda kupiwa gwaro ravo rekufambisa kuti vanorapwa kunze kwenyika. Studio 7 yozeya nezvenyaya yanetsa munyika yechiumbwa chaambuya nehanda. Dare repamusoro-soro muAmerica roramba kutambira chikumbiro chebato remaRepublicans kuPennsylvania chekuti sarudzo dzemudunhu iri dziraswe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 muHarare neZuro nemamwe mazuva adarika. Vamwe vakazoonekwa kuti vainge vafa nechirwere ichi vatovigwa. Vanhu vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave mazana matatu nevatatu kana kuti 303. Vanhu makumi manomwe nevatatu kana kuti 73 vakabatwa nechirwere ichi neZuro. Vanhu vose vakabatwa nechirwere ichava havana nhoroondo yekubuda kunze kwenyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vave zviuru gumi nemazana mapfumbamwe ane gumi nevaviri kana kuti 10,912. Vanhu vachiri kurwara chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mana nevanomwe kana kuti 1,547. Vanhu vapora kusvika pari zvino zviuru zvipfumbamwe nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 9,062 mushure mekunge vanhu makumi mapfumbamwe vapora neZuro. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mashanu nemana zvine mazana maviri nemakumi maviri kana kuti 54,220. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi matanhatu nemasere ane zviuru mazana maviri kana kuti 68.2 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nemakumi masere nematanhatu kana kuti 86,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nemashanu kana kuti 15 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi mana nematanhatu ane zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 43.9 million. Dare repamusoro nhasi ranzwa chikumbiro chamuzvare Henrietta Rushwaya chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuedza kuburitsa goridhe munyika zvisiri pamutemo. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Vachisvitsa chikumbiro ichi kudare repamusoro, gweta ramuzvare rushwaya vatapson dzvetero vatidarira magistrate rakakanganisa parakanyima muzvare rushwaya mukana wekubhadhara mari yechibatiso richipane humbo hwakasimba hwekuti muzvare rushwaya vakapara mhosva yavari kupomerwa uye vanogona kusamirira kutongwa kana vakapihwa mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo. Vadzvetero vati mutongi wedare ramagistrate vangoni nduna vakakanganisa pavakati muzvare rushwaya vanogona kusamirira kutongwa vachiti muzvare rushwaya avo vakambomiswa basa semutungamiriri weZimbabwe Miners Federation vane upfumi hwakawanda munyika kusanganisira migodhi miviri inocherwa goridhe. Vati vanduna havana kutarisawo kuti muzvare rushwaya vane rezinesi rekutenga goridhe. Nokudaro vadzvetero vati vanduna havangati muzvare rushwaya vakawanikwa vari pakati pekupara mhosva vasina kuongorora humbo hwamuzvare rushwaya hwavakasvitsa mudare hwekuti goridhe ravakawanikwa vainaro rakanga riri mubhegi risiriro ravaida kuenda naro kuDubai. Vaenderera mberi vachiti zvakaturwa nedare ramagistrate zvekuti vanozivana nevanhu vakawanda kunze kwenyika kusanganisira kuDubai kune munhu wavanonzi vaiendesera goridhe iri hachizi chokwadi, vachiti zvinotoshamisa kuti vaAli Mohammed avo vane mapepa anonzi aida kushandiswa namuzvare rushwaya kubuda kunze kwenyika ndivo vakapiwa mukana wokutonga vachibva kumba. Vati vaMohammed sechizvarwa chekuPakistan ndivo vangatonzi vanozivana nevanhu vari kunze kwenyika sezvo asiri chizvarwa cheZimbabwe. Vatiwo zvinotoka chikamadza zvakare kuti dare rakapava Mohammed mukana wokutongwa vachibva kumba iyo Zimbabwe isina chibvumirano nePakistan chekupanana vasungwa vanenge vachidiwa nenyika mbiri idzi kana kuti extradition treaty. Gweta rehurumende vagaridzozi yaDuma vati vachazopindura chikumbiro ichi nechishanu mushure mekunge mutongi wedare vaBenjamin Chikowero vati vanoda kuona resness ramuzvare rushwaya rekutenga goridhe iro rangarisipo pamagwaro emafambiro akaita nyaya iyi kudarira magistrate. Vadzvetero vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Nyaya yazoiswa muswechishan kuti tienderere mberi after ta kwanisa kupa dare zvinhu zvaonekwa zvisimo pane zvinhu zvaifanira kunge zviri mu record.
Muzvare rushwaya vakasungwa vaine makirogiramu matanhatu egoridhe vachida kuenda kuDubai zvakazokonzeresa kusungwa kwevasori vaviri nemamwe mapurisa vavanonzi vaishanda navo mukuedza kuburitsa goridhe iri zvisiri pamutemo. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, chikumbiro chemudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga uyo wavari kunetsana naye muzvare Mary Mbaiwa chekuti vapihwe pasipoti yavo kuti vanorapwa kuSouth Africa chatadza kunzwikwa nhasi sezvo hurumende yati haina kugadzirira. Gweta rehurumende panyaya iyi amai Sharon Fero vaudza dare kuti havana kuwana nguva yekugadzira mhinduro yavo sezvo vanga vari pakati pekuchinja mahofisi avo. Mutongi wedare vaBenjamin Chikowero vati nyaya iyi idzoke mudare mangwana apo hurumende yakatarisirwa kupa mhinduro yayo pachikumbiro ichi. Muzvare Mbaiwa vanoti vari kurwara zvakaipisisa uye svondo rapera vakaunzwa kudare vari pamubhedha unozivikanwa nekuti stretcher bed. Muzvare Mbaiwa vakatorwa pasipoti yavo nedare pavakapihwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuedza kuuraya vachiwenga vari kuchipatara chekuSouth Africa. Vari kuramba mhosva iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanotambura mudhorobha remasvingo vatambira nemufaro rubatsiro rurikubva kuWFP pasi pechirongwa chekubatsira vanoshaya maguta nemari nechikafu chinonzi Urban Food Security and Resilience. Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Mutauriri weWFP munyika muzvare Clay Neville vati chirongwa ichi chakaparurwa mushure mekuona kuti vamwe vagari vemadhorobha vari kuyaura nenzara nekuda kwekushayikwa kwemari yechikafu zvichikonzerwa nemamiriro asina kunaka eupfumi hwenyika uye zvichiwedzerwa nedenda recovid-19. Muzvare Neville vati pasi pechirongwa ichi munhu wega wega mumhuri anopuhwa mari inosvika $12 emari yekuAmerica asi iri pakadhi rinozonotengeswa muzvitoro zvakasarudzwa nesangano ravo.
We are currently delivering to 327,000 people across Zimbabwe living in urban domains who are really...
Tirikubatsira vanhu vanofura zviuru mazana matatu munyika yese vanogara madhorobha vari kunetseka nenyaya dzenzara.
Amai Janet Mukwendi, vememusha wemcheke muadwan vanoti, chirongwa ichakauya panguva yakanaka, sezvo vakange vave kushaya chikubata apo mabasa avo akafarwa neCOVID-19.
Ya indolangu kunyanya kutenda chirongwa cheWorld Food Program chatikauya chikuburukidza tiri mukorona. Tanga tiri vanhu vanga vakaomerwa zvekuti taikwanisa kutorara dzimwe nguva nenzara nokuda kwokuti chero waenda kunext door kana kuhama kundoti ndokumbira waigona kutobva kuchitoti wanyimwa but iye astori nawo.
Mhuri dzine vanhu vanosvika 10 dzinowana mari inopfuura $100 ekuamerica, izvo zviri kuita kuti vawane raramo yakanaka sezvo vachitenga chikafu chakawanda kutopfuura vashandi vehurumende. VaMoses Chitombo vakaremara uye vane vana vapfumbamwe nemudzimai ndevamwe vari kuwana mari inopfuura zana vachiti chirongwa ichakavabudisa munzara.
Isusu fanika sesu vanhu vakaremara kazhinji hatiwanzi kuwana mabasa, vazhinji vedu havasiri formally employed, saka taitova vanhu vaitotengesera mumastreet. Saka nenyaya yekuti COVID-19 payakaita chip in, basa redu isu rataita rekuzvishandira kuzvitengesera mimigwagwa mukana kuti mutauni rakanga rakablokewa nekuda kwomutemo weCOVID-19 welockdown, but fortunately kea yakanga yatouya neprogramu yemacash transfer. Saka taingototiwo kana mari yako yapinda waibva wabudawo mumba unotaridzawo mapurisa akanga ari paroadblock kuti pinda mari yange nhingikiri WFP yapinda ndokumbira unotengera vana vangu chikafu vaikubvumira wobva waenda.
Vagari ava vanopuwa mari iyi mwedzi wega woga voenda kuzvitoro zvakafanana neOK, Tsungai Supermarket pamwe chete neMSF inowanika kunzvimbo dzeveruzhinji uko vanoenda nemakadhi avo ekutengesa chikafu. Amai Rhoda Chinyasa vanoti chikafu chavatenga nhasi chakawanda zvekuti mhuri yavo yakudya ichiguta kupfuura zvavaiita kare.
Zvinondibatsira zvakanyanyisa. Ndatenga 30 kgs dzehupfu dzanda ndisingakwani kuita, ndikatenga ma2 kg angu anokwana kuita 3 eflower, zvichireva izvo kuti ndo 6 kgs dzeflower nema2 kg erice 4, mabha angu ekuwacha 4, dzokugeza 6, namafuta evazukuru necooking oil ndatenga zvitatu zvema2 liters. Food for World program iyoyi. Dai yanga isiya meroti vamwe vangozoti wana utafira mbande dzaro.
Vamwe vari kuitawo mari ndevezvitoro. Mutevedzeri wemukuru webasa muchitoro cheMSF amai Chedza Mike vanoti chirongwa ichi chiri kuvabatsira zvikuru.
Kubva zvatikatanga kuva nechirongwa ichi Mike sales dzakaita increase.
Zvare nevhavati kunze kwekubatsira mhuri zviuru 10 mudhorobha remasvingo vanosangana nedambudziko roshaika kwechikafu, sangano ravo riri kubatsira mhuri dzinosvika zviuru 300 yega yose. Ndakamira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mtimba.
Munguva yehondo yechimurenga chekutanga nechipiri, svikiro nehanda Charwe Nyakasikana raibatanidza vanhu veZimbabwe kurwisa vakange vapamba nyika. Asi gore rino apo hurumende yafunga kurangarira gamba iri nechiumbwa, munyika hamuna kubatana. Nhasi Studio 7 iri kutarisa zvakadzama nhoroondo yambuya nehanda. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mapfupa angu achamuka. Aya ndiwo mashoko anonzi akataurwa nambuya nehanda apo vakaurayiwa nevachena veBritish South Africa Company vainge vapamba nyika kumakore kutanga muna 1890 vachitora minda uye kubata vanhu chibharo nekuvashandisa vasingabhadharwe. Kubata vanhu senhapwa uku kwakapa masvikiro ambuya nehanda nasekuru Kaguvi nevamwe kutungamira vanhu mukupandukira vachena kubva muna 1896 kusvika vabatwa muna 1897 kumazowe. Ichi ndicho chimurenga chekutanga. Ambuya nehanda vakapomerwa mhosva yekukurudzira kupondwa kwemumwe mudzviti H.H. Pollard aizivikanwa nekuitira vatema utsinye. Mushakabvu muzvinafundo Chengetai Jonas Mudadirwa Zvobwe vanoti mufundisi wekereke yeRoma Father Francis Rickards vakapiwa basa rekubhabhatidza mbuya nehanda sekuru Kaguvi nevamwe vasati vaurayiwa. Mbuya nehanda vanonzi vakaramba kusvika mukuura wako wakaitwa musi wa27 kubvumbi muna 1902. Asi sekuru Kaguvi vanonzi vakazotenda kubhabhatidzwa mushure mekunzwa mbuya nehanda vachiurayiwa vachiita ruzha. Kunyangwe sekuru Kaguvi vakabhabhatidzwa vakangourayiwa zvakadaro mushure mekupiwa zita rechikristo rekuti Dismas. kuombia nianda ndia anichaizo vakanzvera nhorondo yeZimbabwe uye vakadzidzisa paUniversity of Zimbabwe mushaka vhumu zvinafundo David Norman Beach vanoti charwenya kasikana raive svikiro remhondoro nehanda inonzi navana Soro Jena yaive mwana wamambo Mutapa yakararama kumakore ekuma1400 asi mhondoro iyi ndiyo inonzi yaisvikira ambuya nehanda vanozivikanwa neruzhinji zvaiitwa nehurumende handike kutanga kupambuya nehanda ruremekedzo United Nations muna 2015 yakatambira magwaro ekuurayiwa kwavo kuti apinde munhoroonde yepasi rose kana kuti World Register chinova chiremekedzo chikuru pasi rose panewo chipatara zvimwe zviumbwa nziyo nemigwagwa zvakapiwa zita ravo kunyange hazvo paine kugunun'una muvanhu pamusoro pechivezwa chambuya nehanda icho chichaturikwa muHarare pakati pemigwagwa Samora Mashel naJulius Nyerere vari kuveza chivezwa ichi vaDavid Mutasa vanoti izvi hazvisi kuzokanganisa basa ravo uye vachakwenenzvera chivezwa ichi kuti chiite sezvinodiwa nehurumende mufananidzo uri kushandiswa kugadzira chiumbwa ichi wakapiwa hurumende nevanochengetedza nhoroondo yenyika veNational Archives chivezwa chambuya nehanda chiri kugadzirwa kuNyati Gallery kuSnake Park muHarare mutunga miri wenyika vaEmerson Munangagwa vakashanyira nzvimbo iyi kunoona chivezwa ichi apo pakazobudiswa mifananidzo iyo yakamutsa mutauro munyika asi kunyange hazvo pane vakawanda vanoti chivezwa ichi hachiratidze zvainge zvakaita mbuya nehanda pamadande mutande akasiyana siyana vamutasa vanoti varidzi vebasa vari kufara nezvavari kuita
vandakati pabasa vari kugutikana ndakuti kuuya kwavo vanenge vari kuuya kuzonangisa hachisati chapera and then kana paine zvinoda kugadziriswa zvogadziriswa but vari kutaura vanenge vari kutaura ndichazofara kana tazonaso kupedza maybe pachine mwedzi miri yekuti tipedze zvinenge zviri zvida kugadziriswa zvichagadziriswa
vanoti havangatadze chivezwa cha mbuya nehanda sezvo vakatombogadzira zvimwe zvakawanda izvo zviri munzvimbo zhinji dzakaita seMarcus Garvey Library kuUnited Kingdom vamutasa vatiwo vakagadzira chivezwa cheshiri iri paReserve Bank pamwe nezvimwe zvivezwa zvambuya nehanda zviri muparamende vati social media ndiyo yave kupa vanhu simba rekutaura zvavanoda asi vakati izvi hazvikanganisi basa ravo
handiwo zvinongoita vanhu ka kumashure uku tange tisina wana social media saka iye zvino izvi wako and munhu anongotaura zvaari kufunga hapana kumumisa kwaunoita ndakuti ndizvaari kungofunga ndizvaada kungobatikuri dzake
mukuru wechikamu chenational museums and monuments of Zimbabwe Dr Godfrey Mahachi vati basa riri kufamba zvakanaka ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha
Musa kanganwe kuteerera chikamu chedu chechipiri mangwana apo tiri kuenderera mberi nekuzeya nyaya yambuya nehanda. Vachangosarudzwa kutungamira nyika yeAmerica vachitarisirwa kutora mhiko musi wa20 ndira gore rinouya vaJoe Biden vanoti vachatora gwara rakasiyana zvachose munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika nemutungamiri wenyika wavakakunda musarudzo vaDonald Trump. VaBiden vanoti havasi kuzotevedzera gwara ravaTrump rekuti pazvose zvinoitika zvido zveAmerica ndizvo zvinofanira kuenda pamberi kana kuti America first. VaBiden vanotiwo America inofanira kushanda ichidyidzana nenyika dziri mugungano reNATO izvo zvanga zvava kuita zinyekenyeke negwara ravaTrump avo vakabvisa mamwe mauto eAmerica mukushanda nemubatanidzwa uyo. VaBiden vari kutarisirwawo kuti vanenge vasingadyidzane zvakanyanya nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin uye mutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un. VaTrump vachiri kuenderera mberi havo vachiramba kutambira kuti vakakundwa sarudzo navaBiden kunyange hazvo dare repamusoro-soro reSupreme Court nezuro rakarasa chimwe chikumbiro chevatsigiri vavaTrump chekuti risatambire zvakabuda musarudzo dzemuPennsylvania. Asi izvi hazvisi kukanganisa vaBiden kuumba dare ravo remakurukota iro riri kutambirwa zvakanaka nevamwe vanosanganisira chizvarwa cheZimbabwe Dr Gadziro Gwekwerere avo vari kuFlorida vaita hurukuro naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7
zvikona vachitsvaga vanhu vane unyanzvi neumhizha muzvinhu zvakasiyana siyana tichipa muenzaniso wezveutano uye ndirikuona kuti vari kuedza kuenzanisa kuti vanotorawo vanhukadzi vachitorawo vanhurume uye panyaya yerudzi havasi kusarura ganda vachena navatema zvose nevamwe marudzi vari kungotorwa
ndevapi vanyanyo kukubatai sevasarudzwa vamuri kuonai kuti imi aiwa izvi zvakufadzai semumwe chizvarwa chezimbabwe chagara imo muno muamerica nemaonero emafambiro anga ari kuita zvinhu makore mana apfuura
chanyanya kundifadza kuremekedzwa kwandiri kuona kuri kuitwa vanhukadzi kwozoita zvakare kuremekedzwa kuri kuita vanhu vatema muhurumende yapfuura iyo tanga tisingambooni kuchidomwa vanhu vatema saka zvinhu zvinofadzawo zvinoita kuti tive nechivimbo savanhu vavo vane ganda dema kuona kuti ndingava neganda dema asi kana ndiine ruzivo kana unyanzvi hwangu unogona kubatsirawo nyika zvinokurudzira chaizvo nokusumudzira mweya nokuona kuti kwatiri kuenda kunenge kwakajeka kudarika kwatiri kubva
tinoona vazivisa ivo kuti vari kuda retired general Lloyd Austin vanova munhu mutema kuti vange varivo gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika munoona kusarudzwa kwavaAustin kuchizowanikwa kuchibudirira here kumamwe matare makuru ayo
ini ndine chivimbo chokuti kunobudirira nokuti ndo chishuwo changuwo nokuti tinoona chero kuti kumauto kwanga kunorusa rwaganda rusingaiti saka tikaonawo vanhu vatema zvingava zvinhu zvakanaka saka ini ndinongofunga kuti zvinobudirira nokuti ndo chishuwo changu kana zvichikonawo hazvo asi zvinongofadza kuti munhu mutema wambodomewa
asi katinoona kuti ivo vaDonald Trump vanga vaina vaBenjamin Carson semumwe gurukota ravo rechitema
vangava zvavo vanga vaine munhu mutema but apa tiri kutarira chiremera
tombotarisa nyaya yechirwere checovid-19 tiri kuona chiri kuramba chichitekeshera munyika yeamerica munoona sei mabatirwo achiri kuitwa naivo vaDonald Trump taona vachitaura vanga vari kutaura nezuro panyaya yekuti nhomba iya ichabayirwa vanhu vari kuda kuti ikurumbidze kuti iuye uyezve tionawo vaJoe Biden takaona vachidoma vanhu vachange vari mutask force yavo yecovid-19 vatotanga basa pari zvino
covid shuwa iri kutekeshera kuzoda kugadziridza chunhu icho chatoparadza chaizvo zvaakuda kuita vatrump kuti vamhanye nenhomba ndozvavaidei vakafanira kumhanya mazuva ekutanga ayatanga uye ndinonzwa manyukunyuku nokuona kuti vabiden vane muono unoenda kure nokuti takatonzwa vachishuvira kuti vachada kuita mazuva zana ukuti vanhu vange vakapfeka maski nezvikwanisiro zvekudzivirira covid
vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari chizvarwa chezimbabwe Dr. Gadziro Gokerere vari parunare kuflorida muno muamerica namavelous muhlanganyauye westudio 7 iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mukuru weUnited Nations anoona nezvekodzero dzevanhu kana kuti United Nations High Commissioner for Human Rights Amai Michelle Bachelet vayambira kuti hondo pakati pehurumende yeEthiopia nedunhu rinoti riri kuda kuzvitonga kuzere reTigray yave kusvika kumazivandadzoka uye zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvare Bachelet vanoti vanhu vave kuziya nenzara sezvo vanopa rubatsiro vari kurambidzwa kuvabatsira kunyange hazvo hurumende iri kuti iri kubvumidza verubatsiro kupinda munzvimbo iyi United Nations inotiwo pane mhosva dzehondo dzave kuparwa kusanganisira kubata vanasikana chibharo kubiwa kwezvinhu nekupambwa kwevamwe vanhu Britain negungano reEuropean Union zviri kutadza kuwirirana pakuti Britain yobuda sei mugungano iri izvi zvave kukonzera matambudziko kumutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson avo vakavimbisa musarudzo kuti vachashanda zvakasimba kuona kuti chibvumirano ichi chaitwa Britain iri kutariserwa kubuda mugungano iri musi wa31 zvita asi kana pasina chibvumirano chakanaka zvinogona kukanganisa zvikuru upfumi hwenyika iyi Hurukuro dzaitwa nasi dzaratidza kuti pachiine musiyano wakakura pakuti Britain inozodyidzana sei neEU kana yabuda mugungano iri. Chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reVirginia muno muAmerica, amairo esai Nyadzayo, chakavhura chitoro chinotengesa zvekudya pamwe nezvimwe zvigadzirwa zvekumusha zvinofarirwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Chitoro ichi, icho chinonzi Tisu Zim Goodies, chinowanikwa panamba 3221 Colvin Street, mumusha weAlexandria mudunhu reVirginia muno muAmerica. Amai Nyadzayo vanoti vakatora zita rechitoro chavo kubva kumazita evanakomana vavo vaviri, tinotenda nasungano. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 akashanyira chitoro ichi ndokuita hurukuro naamai Nyadzayo.
Tavhura chitoro, tinokugamuchirai muchitoro chedu chinonzi Tisu Zim Goodies, kubva pamazita evanangu vakomana anonzi tinotenda nasungano. Saka Tisu Zim Goodies.
Zvii zvamuri kutengesa uye zviri kutambirwa sei nevatengi?
Tiri kutengesa chikafu chakafanana nezviyo, munga, mapfunde, mupunga, nzungunyimo, nyemba, toya mazowe, maputi, tine mauyu zvakare, tine tii dzese, tine zumbani, toita tanganda, tine mapinzi zvakare, tine mauyu, matohwe, nyii, masau, ndo zvatinazvo pane michero. Toya panapa tine handy andy, tine domestos yekucleanisa mabathrooms, tine detol, tine macomfort cream, tine glycerin, nesipo dzakasiyana-siyana, tine protex, tine geisha, tine detol. Ya, ioda yemumwe yamirira kuti iiswe iende kwairi kuenda.
Ndezvipi zvimhinga mpinyi zvamuri kusanganawo nazvo mubhizimusi renyu?
Challenge hombe ndeyekuti shipping yacho inodhura. Mari yacho yekuti uchiunze zvinhu zvacho kubva kuZimbabwe kuya kunoko inodhura, zvekuti unozosangana dzimwe nguva mamwe macustomer anombokudza mashoko mamwe anogodora pane dzimwe nguva, vachitaura kuti zvinhu zvako zviri kudhura stereke, asi vanenge vasinganzwisise kuti kubva pazvinobva kana kuwa mahomed musa kana ndekupiwa zvatengwa kuZimbabwe kuti zvizosvika kuno pane kuva nemutambo chaiwo. Nenzvimbo dzekurenta nzvimbo yatiri neyeVirginia inodhura, saka kuti uwane nzvimbo yakanatsosununguka yekuti muite chitoro, nzvimbo dzacho dzinodhura, saka tiri kumbogara ipo patiri panapa.
Mune vekune dzimwewo nyika here vari kuuya vachitengawo zvinhu zvenyizvi?
Uongo, muri yekuZambia. Zambian community yakandisapota zvikuru kubvira ndichitanga, vanotenga stereke kwatiri. Koya vekuMalawi nevamwe vekuMozambique vashoma.
Ndiri kuonawo mabhodhoro ari pano, pane rakanzi Changamire, rimwe rakanzi Bvunze Remoto neChimhandara. Mungatsanangura kuti zviizvi?
Mauya zvakanaka. Changamire kune mhuri yeZimbabwe, kuvanakomana vese, varume vakuru vese, tinokukurudzirai kuti muwanike muchigara mune Changamire. Inobatsira chaizvo panyaya dzakasiyana-siyana dzekuvarume. Aya, madzimai, madzimai, tinokurudzira inonzi Bvunze Remoto, sekutotaurwa kuri kunzi Bvunze. Kuno kunyika kuno zvinonzi multivitamin, kozonzi zvakadai zvakadai. Ayo, kana uri wekuZimbabwe ukatora Bvunze rako iri, ukatora ndorani yako iyo, aiwa, zvese zvinoita zvakanaka. Koya iChimhandara iyi, aiwa, wakateerera, ndibatei pafoni, tonatsogara pasi vasikana tokurukura kuti zvinofamba sei.
Vanoda kukubatai vanokubatai sei?
Foni tinowanika pa 571-505-2607.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chakavhura chitoro muVirginia muAmerica, amai rovesai Nyadzayo vari kuAlexandria Virginia, naJonga Kandemiri weStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesithathu mhlaka 9 Mpalakazi 2020 ngupraxides Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I-COVID-19 yathi kuqalisa kwahle kwaba le lockdown and then ama informal businesses wonke ase avalwa. So nxa sebevula again baphinda basebesithi abala ama informal businesses abakavuli. So inzuzo abayitholayo yayingenelanga. Lokhu kwasuka kwabanzima kakhulu.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo bathi uhlelo le lockdown luphazamise impilo zamalunga abo ngendlela ethusayo.
Ukuhulumende okukhanya engathi usethagete abantu bezimoda ukuthi kube yikho le indlela yenza ngayo imali ye-economy njengoba ifile eZimbabwe. Kuyela kuma-tollgate, ama-tollgate akhuphuka njalo njalo. Kodwa abantu sebaze bakhanda indlela zokuhamba esigangeni ma befika kuma-tollgate ngoba imoto encane $45.
Abashayeli bezimoda bakhala ezimadonsi eZimbabwe ngesimo semigwaqo egcwele amagodigodi osekwengezelelwe lizulu elinayo ngalezi nsuku. Omunye wabalwela amalungelo abesifazane oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa, unkosazana Victress Mathutu, wethule ugwalo mazwi lwesiNdebele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebezinkulungwane phose ezilishumi lanye 10,912 asebehloliwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Abasinde kulomkhuhlane bezinkulungwane ezedlula ezithobamune munye 9,062. Abalokhu beqiniswa yilomkhuhlane bayedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1,547. Usubulele abangamakhulu edlula amathathu 303. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2.3 million beligciwane leli labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amahlanu 54,564. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose ayisikhombisa 68.4 million ababanjwe beligciwane leli labulala abedlula isigidi lengxenye 1.6 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebefunyanwe bele COVID-19 emhlabeni jikelele. Esele kuzigidi ezedlula ezilishumi lantathu 15.3 million abulala inkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 486,338. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo zithi uhlelo lwe-lockdown luphazamise kakhulu impilo zamalunga ngendlela eyethusayo ngoba iningi labo lilahlekelwe izindlela zokuzinakekela. Abakhubazekileyo bakhala njalo ngodubo lokuswela impahla yokuzivikela ekutheleleni i-COVID-19 njalo bengalutholi ulwazi olwaneleyo oluphathelane lokumenemetheka kwaleli gciwane. Unkosazana Samantha Sibanda owenhlanganiso ye-Signs of Hope Trust uchasisa kabanzi ngehlupho ababhekane lazo abakhubazekileyo. Ungxoxo ayenze lo Mike Hobe we-Studio 7.
I-COVID-19 yathi kuqalisa kwahle kwaba le lockdown and then ama informal businesses wonke ase avalwa. So nxa sebevula again baphinda basebesithi abala ama informal businesses abakavuli. So inzuzo abayitholayo yayingenelanga. Lokhu kwasuka kwabanzima kakhulu.
Inhlanganiso ye-United Nations isanda ukukhipha i-statement lapho bathe hlelo lwe-lockdown seluphambanise izinto eziningi nxa sesikhangela abantu abaphila nama-disabilities, into ezifana laba lokuthola la imithi ngesiNgisi i-healthcare services njalo ulwazi oluthile mayelana ngokumemetheka kwalomkhuhlane we-COVID-19 ebese sikhangela njalo udaba lwengxabangxoza enzakalayo ezindlini. Ukubona njani lokho okusandukushiwo yinhlanganiso ye-United Nations?
loku ngubona kuliqiniso Mike njalo ngiyakusekela kulodaba oluqanjiweyo inhlanganiso ye-UN ekhuluma ngokuthola i-information loku kuliqiniso kakhulu and ngubone kusenzakala eZimbabwe kwaze kwafika esigabeni sokuthi kulama organization ezahambisa uhulumende emthethwandaba ngenxa yokuthi i-information ephiwa abantu mayelana ne-COVID-19 zasingafinyeleli ebantwini abanama-disabilities kwakungela sign language kwakungela braille. Okunye okwesibili indaba oyiqambileyo leyi gender based violence mbona sibili from ama statistics even asawatshengiswayo ama statistics ama numbers abantu akhula inani labantu lakhwela kakhulu but my worry is indlela okumele vele sireporte ngayo ama issues awe gender based violence like uke emapoliseni and so forth abantu abanama disabilities vele bayahluleka as it is to even report their cases. Sesiba worried ukuthi abakho esikolo kwesinye isikhathi school is a safe haven for abantu abalama disabilities. Abakho esikolo bangkhaya. You can imagine the violence ekade senzakala. Hey nje kusikwa kubenzima. Ngeke ngibone kuma countries anjengabo UK ukuthi balezinto okuthiwa ngama panic button ukuthi ungavela ube unsafe yahle press khona apha ama police ayihle kuyi social welfare whatever. But lapha silakho. So kusukwa kubenzima and I think there are a lot of cases that are going unreported away GBV.
Bese sikhangela ke udaba lwempahla yokugqoka ejonge ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ukugoqela ama-mask lezinye izinto ezijeneyo. Abantu abaphila nama-disabilities bayathola na impahla lezi?
Kule nto leyo ukuthi abantu abalama-disabilities balendingeko ezijeneyo lezethu. Kula abanye abantu abale cerebral palsy ukuthi kwesinye isikhathi abephuma indenda emlonyeni. So ungavela uthi mask yanti, i-mask vele ayikho suitable kuye. Kulabantu vele lokhu ukuthi social distancing aku-apply vele kibo ngoba kulomuntu omtshintshayo, kulomuntu oyabemphelekezela yonke indawo lapha yakhona. So I feel ukuthi khona akula izinto eziningi ezayenzakalayo in terms of innovation, kumbe izinto ezintsha ezingalethwa ngabantu. Into engayibonayo engayikhomendayo ngama-mask lawa aye-transparent ukuthi abantu abadefu la bayakwazi ukugqoka but lawa ayengatholakali kule ndaba yama-face shield engabona ukuthi abantu bayawa-prefera kakhulu ama-face shield but lawa ayadura so mina I would say kumele kube lezinye izinto ezintsha more innovations ukuthi khonkhona abantu abalama-disabilities labo bebe protected from i-COVID-19 ungakhayela even abantu abangaboniyo barely ngokubamba-bamba ama-surface kuyini and babe lokho besithi wash your hands wathi umuntu ongela zandla uyenza njani so I really wish ukubona ukuthi kube le more innovation abantu becabanga ukuthi hayi it's not a one size fit all nxa besithi mask up Zimbabwe or mask up it's not everyone ongakwanzi ukwenza.
Unkosazana Samantha Sibanda ngowenhlanganiso ye Science of Hope Trust limuzwe lapho exoxa lo Mike Hoyo e Studio 7 ecingweni eseHarare. Abashayeli bezimoto bakhala ezimathonzi ngesimo semigwaqo egcwele amagodigodi eZimbabwe osoke engezelelwe lizulu elinayo ngalezinsuku bethi bahlawula imali eningi yemithelo yezimoto leyentuba zama-tollgates kunhlangothi olubuthanisa imali kahulumende olweZimbabwe National Road Authority iZinara kodwa imigwaqo ifile. Onestasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Kuna okwenza izulu lanxa kusamukelwa ngenjabulo ilizwe lonke selidale umonakalo omkhulu emigwaqweni eminingi yeZimbabwe emadolobheni lasemaphandleni esimahlephuhlephu ingasahambeki ngenyawo amabhayisikili lezimota. Umnumzana Matthew Sibanda okubhizimusi lokuthwala abantu eZimbabwe laseSouth Africa uthi bahlawula imali eziningi zemithelo yezimota kodwa imigwaqo ayihambeki.
Uhulumende okukhanya engathi usethagete abantu bezimota ukuthi kube yikho le indlela yenza ngayo imali ye-economy njengoba ifile eZimbabwe. Kuyela kuma-tollgate, ama-tollgate akhuphuka njalo njalo. Abantu sebaze bakhanda indlela zokuhamba esigangeni uma befika kuma-tollgate. Ngoba imoto encane $45.
Umchayeli umnumzana Moses Mpala uthi kalahlupho ngemithelo yezimota kodwa ukhala ngesimo esibi semigwaqo engasahambekiyo.
Kwakhona ifile ayilungiswa. Ukukhweza hayi asila problem lokukhweza, but sicela ukuthi imigwaqo ilungiswe, imoto zethu lazo zihlale emgwaqweni. Imali zona lezi sizibhadalayo sibona ukuthi sizibhadalelani, zisebenza.
Isikhulumi seZimbabwe National Road Authority iZinara, umnumzana Tendai Mugabe, uchaze ukuba bakhuphula imithelo yezimota emigwaqweni lokunye ukuze benelise ukuthola imali yokulungisa imigwaqo ezweni.
Not enough for us to disperse enough funds to do periodic maintenance. So we are quite sure that with this new tariff review, now in a position to disperse adequate funds that will see road authorities doing meaningful developments on the national road network.
Imali ebesiyithatha kubanini bezimota ibingenelisi ukuthi siphe amakhansili lezinye ingatsha ezisebenza lazo ukuba balungise imigwaqo. Kulandela ukukhuphula imali yama-tollgate, le mithelo yezimota sesilakho ukuba senelise ukupha abalelungelo lokulungisa imigwaqo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi imali ehlawulwa ngabezimota ifana lemali ethelwa emgodini ngoba ayakhi migwaqo.
Ukukhwela kwentengo ye-insurance lemithelo yezimota lokunye okuhambisana lakho kuyimali edlalisekayo eya ezikhwameni zabanye abalutshwane. Imali ethelwa emgodini ongelamkhawulo ngokuba kayizali lutho, kayiguquli lutho empilweni zabantu.
Isimo semigwaqo yonke yeZimbabwe evele ilesikhathi ingalungisiswa okwamanje sesisibi ngamandla ngenxa yokuqala ukuna kwezulu. Ngeviki edlule ikhansili yedolobho lakoBulawayo yethule imibiko ethi imali abayiphiwa yiZinara incane kakhulu, ayeneli ukulungisisa imigwaqo yaleli dolobho. Ngakho bazakuma ukuqala ukulungisa imigwaqo baze baphiwe imali eyenelayo. Kucwaningo lwe-Road Traffic Accident Cases, Trends and Preventive Measures olwenziwa ngomnyaka ka-2012 kusiya ku-2018, abe-Traffic Safety Board of Zimbabwe bathi isimo semigwaqo esibi sabangela ingozi eziningi zomgwaqo ngaleso sikhathi, okokuthi ngelanga abantu abedlula abahlanu bebebulawa zingozi zomgwaqo ezweni. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Idale laphezulu ele Supreme Court la kwelemelika lithi alula mkantsho udaba oluphanyekwe ngumongameli Donald Trump emthethandaba lokuzama ukuguqula impumela yokhetho lukamongameli esigabeni sePennsylvania lapho anqotshwe khona umnumzana Joseph Biden webandla lamademocrats. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Idale leli izolo lethule isinqumo sokuthi alucace udaba oluphanyekwe ngumnumzana Mike Kelly odlelana loTrump olokuthi kumele kulahlwe amavoti edlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million esabelweni lesi enziwa ngeposo. UKelly labanye bakhe bathi ukuvota kusetshenziswa iposo okanye kusetshenziswa kakhulu ngaba kubandla lamademocrats kwenza ukuba ukhetho lungaqhutshwa ngemfanelo. Kodwa abahluli bedale leSupreme Court abavumelani lakho lokhu. UTrump usezame ukuvimba ukunqoba kukaBiden ezabelweni eziningi ngokusebenzisa imithethandaba kodwa kukhanya kusehlula. Okwamanje isabelo seTexas sesiphanyeke olunye njalo udaba eSupreme Court lapho sizama ukuvimba impumelo yokhetho ePennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, Georgia lezinye okunqobe khona uBiden. Bakhala ngokuvota kusetshenziswa iposo. Izabelo eziningi izolo zigqibe uhlelo lokukhetha abazavotela umongameli ababizwa ngokuthi ngama-electors. Amagqwetha kaTrump athi azajukana loBiden kuze kuyefika edale leCongress.
Ezama-elections eyo awe-America isimo esesikuwo kathesi silokuqokozela. Ukuthi uTrump kambe angabuye awine futhi ama-elections kumbe aphendule kwezinye indawo lapho acabangela khona ukuthi angaphendula bese kuthiwa nguyo winileyo. Hatshi, mna mbona lokhu sokumbalekele kukhatshana. Ngoba kwehlule lapha zame khona ukuthi kuphinde ukubalwa ama-elections abaliwe impumela yabe ilokhu sithi uBiden uwinile. Lokho asezama ukwenza ikuthi nje yena ngoba nguye isimo sakhe udala wakhe ukuba ngumuntu, uba ngumuntu wakhe, umuntu onguye akafuni ukuvuma ukuthi wehlulekile kumbe wehlulwe.
Uthi amadale omthethandaba kasoze amncede ukudaba lolu.
Uzaze kuphele kufike ilanga lokugcina lokhu ekhahlela ezama ukuthi atshintshe impumela. Lo mthetho kawumvumeli. Amboni mina ukuthi umthetho wakhona ungamvumela yiwuphi. Ngoba usezamile. Usefake amacala amaningi kakhulu, amacala athi vele nxa ifakiwe. Ama-courts afike awalahle. Atsho lokuthi kabalaso esizathu kumbe kabalakho okuqinileyo okutshengisa ukuthi kwalesizathu sokuthi waba lokuqili ngesikhathi sokuvota. Lokhu nje sokuyisikhathi sakhe sokuthi abe lokuqoqa imali kulabana abavumayo ukuthi asihambeni siyelwisa i-election. Ukudliwa nje udliwe, akusela mthetho ozamnceda ukuthi aphendule i-election. Sizambukela nje mhla ka 20 uzaphuma hambe emzini wakhe.
Umnumzana Busani Mbuso Ntini laye olandela ezombusazwe uyakusekela lokhu.
UTrump usiyabheka ukuthi hayi bekungani thiwa bengakazimisela ukuphuma esikhundleni, lokhu eqhubeka ebhidlisa, lokhu eqhubeka ephambanisa i-transition eka-president-elect uBiden. Into eziningi seziyalunga ngoba i-electoral college izahlangana ngo-December 14 ivote. Sithemba amavoti lawa azahamba kuhle, uBiden uzangena esikhundleni ngo-January.
Kukhangelelwe ukuthi ngeviki ezayo mhla ka-14 abakhetha umongameli bazavota ezabelweni zabo, kuthi lokhu abakwenzileyo kuhanjiswe edale le-Congress. Kudaleleli kubikwa ukuba abakubandla lama-Republicans kukhanya bezimisele ukuphikisa impumela yokhetho lolu. Kungehlula ukuthi kuguqulwe impumela yokhetho lolu, uBiden uzagcotshwa uba ngumongameli mhla 20 ngoZibandlela. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingukhipsi Dube.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhanyela okwenzakala kuzizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni, ikakhulu uqonga kwenani labatholakala beli COVID-19 kanye lokuqala ukusetshenziswa kwejekiseni lokuvikela lomkhuhlane i-COVID-19 vaccine. Omunye wabalwela amalungelo abesifazane oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa, unkosazana Victress Mathutu, wethule ugwalo mazwi lwesiNdebele olulesihloko esithi kuxwabene abegazi, oluveza uhlupho lokwephulwa kwamalungelo abesifazane. Waluncindezela ngezwi lakhe ukuze longathandi ukubala acofe nje kumakhalekhukhwini wakhe alalele. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Sokunqunda amehlo endaweni ezisemakhaya ezingafani legoli elinkanyazelayo ngenxa yezibane ezigcwele indawana yonke, sokuhwalele sibili sokumnyamanyana, kubetha umoyana obandayo phandle kwazise bungenile ubusika ejikweni likaclaim lo Goldrich Hill Brestes esiphezulu ekhosombaneni elincane elalidalela ukuba livulandi, kodwa ngenxa yezimo zendawo yokuhlala egoli selaphendlwa laba yikhosombana. Kuhlezi uzesuliwe lejaha lakhuphikezelwe.
Ugwalomazwi lukamathuthu lolu lucatshunwe kugwalo lwakhe alulobe ngo-2018 oluthi ubaba ongangizali. Kulolu gwalomazwi ukhethe lesi siqephu esikhombisa ingozi yokungasukumeli phezulu nxa besifazane behlukunyezwa. Uthi njengomuntu olwela amalungelo abesifazane, ukhethe kwethula lolu gwalo ngendlela ezakwenza umuntu wonke aluzwe ukuze uzulu wonke aphatheke empini yokulwisa ukuhlukunyezwa kwabesifazane.
So ngemva kokuthi sengibona ukuthi abantu ukubala abaningi bangathi baya kuvila phela, njalo abanye bathi ukubala hayi kubakhala ngamehlo, abanye bakhala ngokuthi isikhathi sokubala balaso. Ngase ngibona ukuthi hayi njengoba abenelisayo ukubala sebeyitholile i-hard copy, kungcono ukuthi laba abangenelisi ukubala bajabulele ukulalela, ngibenzele i-audiobook lapho engizobe ngibabalela khona bese ngilufaka ku-CD.
Lolu gwalo olulotshwe ngolimi olunambithayo lulonda udaba lukazesuliwe Ndlela ohlukunyezwa umkakhe waze wacabanga ukuqamula umtshato ngoba engatholi sizo emulini yakhe. Uthema ethi uyenda futhi bamhlasela bemsola kakhulu okwenza waze wagcina ezibulala ngokuqela phansi esuka phezu kwestezi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Madodana Magulatjani Ncube uthi cebo lokwalomazwi litshengisa ukukhalipha okukhulu ikakhulu ngezikhathi zalamhlanje.
Lapho kwamathuthu senzele kwabalula singabalandeli bakhe ngoba kulezi nsuku abantu asisakujabulela ukufunda izincwadi kepha sesijabulela ukulalela emsakazweni izindaba mazikhulunywa kube mazifundwa. Ngakho-ke lapha kululake novilaphayo ukufunda ugwalo nanto kithuba lokuthi nawe uzimamelele. Uyazithola lawa yakho ikhophi uyezimamelela emsakazweni wakho ukuthi khuluma ngani.
UMathuthu uthi le ngenye indlela zesimanje manje eza kwenza ukuthi abantu bangalahlekelwa lisiko lokubala izingwalo.
Okuhle ngalolu gwalo nxa solunje seluyi audiobook ukuthi abantu sebezolalela lezimuli. Umuntu sezakwazi ukuthi loba begojisile lemuli bafaka iCD balalela ibhuku. Abantu bazokwazi ukuthi noma umuntu esemotweni yakhe akwazi ukumalemela ibhuku leli esemotweni afaka iCD amameli ibhuku. Akufani lokuthi umuntu athi ngapha uyabala ngapha uyachayela imoto.
Unkosazana Thandiwe Chuma uthi ngokokuqala ukuthola ugwalomazwi ngesindebele kanti kube yikuthi lumumede isifundo esikhulu sokukhuza umkhuba wokuhlukunyezwa kwabesifazane.
Lo nyaka uthe esithi kakhuphi ugwalo kodwa uzakwenza i-audiobook. Bengithandabuza ukuthi uzakwenza kanjani lokho ngoba ngijwayele ukuzivalela ingwalo zakhe. Ngingasho ngithi ngemva kokulalela i-audiobook ayifake ku-CD ngijabule kakhulu. Ngikuzwe kumnandi nje kuthi ngihlale ngilalele ebala ngephimbo lakhe elimnandi. Ngifundile ukuthi kumele sibe seke labo abaseduze lathi kuzinqumo abazithathayo bengagcini bezivulala.
UMathuthu ulezinye ingwalo ezintathu azilobayo ezesindebele zembili, ubaba ongangizali lo ukwahlulela ngokwasezulwini bese kusiba lo lesingisi oluthi Prison My Wake Up Call. Uthi ke zonke lezi ngwalo zakhe zitholakala ekhelini lomsebenzi wakhe elithi Victress Socks Mathuthu khona ebulenjini be-internet kuFacebook. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Phiyezele usithando sam la ufuna ukungibisela emlonyeni wengonyama ephose yangigojela yangikhoba amathambo uyangilahla lawe phiki andinandleni kabani kulo mhlaba uzathi maye kubani sengilahla nanguwe phikezele ukuyinsika yami ebisisele kulo mhlaba.
Elabotswana lithi selizathuthukisa eminye imingcele yalo ukugoqela uRamagwebana obambanelo wePlum Tree ukuze ilenelise ukuphathisa izihambi ehofisini eyodwa e-One Stop Border Post. Intatheliz indaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Umphathi ntambo obona ngezokungena lokuphuma kwabantu kweleBotswana unkosikazi Anamukheti uthi lizwe lakhe selisesibangeni esiphezulu sokuguqula imincele embalwa uze enelise ukuphathisa abantu besebenzisa iofisi eyodwa. Uhlelo lwe-One Stop Border Post luzabona umncele weRamokhobani obambenelo wePlum Tree usenelisa ukuphathisa isikhambi zisebenzisa iofisi eyodwa. Okwakhathesi isikhambi zidindisa incwadi zokuhamba amapassport kumacele amazwe womabili. Unkosikazi Mukheti uthi konke lokhu kuzaguquka ngesikhathi kungeniswa uhlelo lwe-One Stop Border Post.
The ministry will continue its collaboration with other key stakeholders.
Ugatsha lwami luzaqhubeka ngenhlelo zokuthuthukisa amahofisi asemngceleni ukuze abe ngama one stop border post ngaphezu komngcele wekazungula. Ugatsha lwami luphakathi kwemizamo yokuthuthukisa iRamakhwebana, iMamuno kanye leTlokweni.
At Ramakhwebana, Mamuno and Tlokweni ports of entry.
Mukheti uthi lokhu kukhangelelwe ukuthi uthuthukise indlela ama-ofisi la asebenza ngayo kakhulu ukuphathisa ukudlula ngokutshetsha kwezihambi kanye lempahla. Abanye abeZimbabwe kweleBotswana abafana lomzana Mkhululi Moyo bathi kuyathokozisa ukuthi kule mizamo yokuthuthukisa imincele ngoba iningi likhonona ngosizo eluthola kulezi ndawo.
I-One Stop Border Post ngibona kuyinto enhle kakhulu ngoba esikhathini esiningi ngananzelele nxa sicrossa sisiya ekhaya ngale. Uthola sesithwala nzima kakhulu laphana nxa sokumele abantu becrosse bekwenye futhi ibhoda mhlawumbe nxa usuke eRaman Kwebani sukucrossa futhi usuye ePlumtree ngale bethwala nzima phakathi laphakathi lapha abanye ugcwele bebanjwa inkunzi yabona into ezifana lazenezo so nxa into yonke ingenziwa one ndawo kungaba into enhle kakhulu.
Kukanti umnumzana Colin Dumani Mlalazi laye uvumelana nalo mbono kamoyo esithi kungaphathisa kakhulu ukuthi ukudlula kwesihambi kube lula.
Khona uyazi le passport zethu zigcwala masinya phela ngoku stamp both sides. One that will be one advantage. Second advantage, corruption in Zimbabwe is more than eseBotswana. Izimra hanti uyazi ukuthi yabifuna ukumilka office yabe yokugenerate imali phela liyani eseBotswana lapha. Whereas ipace yabatswana at times can be very detrimental. Balokuzithathela easy.
Umngcele weRamakhobane kanye lePlumtree yo ophithizela ukudlula amaofisi eminye imingcele kweleBotswana kulabantu abadlula isigidi abawusebenzisayo ngomnyaka. Unkosikazi Mkhethi kazange atsho ukuthi bakhangelele ukugqibanini uhlelo lokuthuthukisa imingcele. Abamabhizimusi kwele Zimbabwe ngaphansi kwenhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries bathi kuqakathekile ukuthi uhulumende avule imingcele yama-one-stop border post ukuthuthukisa ezomnotho kanye lokuhamba kwabantu kalula. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo sebelahlekelwe lithuba lokuthola imali yekhisimusi yabadlali bomdlalo wokugijima ngemva kokwedluliselwa phambili komncintiswano we-Liquor Harbour 10 km fun run. Intethelezi indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uzipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umncintiswano we-Liquor Harbour 10 km fun run uqhutshwa minyaka yonke ngenyanga kaMpalakazi kodwa lo nyaka usoze ube khona ngemva kokuba udluliselwe phambili njalo ukhangelelwe ukuqhutshwa ekuqaleni komnyaka ozayo onguye ophathisa ngemali edingakala ukuze kuqoqwe lo mncintiswano. Umsekeli kamphathi ntambo ogatsha lwezamabhizimisi lokuthengiselana uRaj Modi uthi leli inyathelo balithethe ngemva kokucetshiswa ngabasebenzisana labo.
Besesilungiselele saqeda kodwa ngemva kokukhulumisana lesebenzisana labo basixwayise ukuba akwenzi ukuba lumncintiswano uqhutshelwe phakathi kwedolobha lakoBulawayo ngenxa yokuba inani labatholakale benomkhuhlane we-COVID-19 liya lokhu likhula kuleli dolobha. Ngalokho ke bathe kungcono sidinge lapho okungaginyelwa khona okungasoze kufake abantu engozini. Sikubona kungcono ukuba sidlulisele phambili lumncintiswano sibe lawo ngomnyaka ozayo ngoba bese singasekho isikhathi esokuba siguqule inhlelo zethu. Halo.
Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Athletics Board Watson Madenyika uthi umncintiswano welikhaphu uzahle ube ngomunye wemncintiswano abazasungula ngayo umnyaka ozayo.
For 2020 sesiwuvalidisile iLiquor Harbour sikhangele ukuthi ngoJanuwari i-6th edition ingaba khona izavula umnyaka.
Lo bekungumnyaka wesithupha selokhu lomncintiswano wasungulwa. Kuvame ukuqala isitolo selikhaphu esesitaladeni u-5th Street uphinde uphelele khona njalo. Lindawo elabantu abaningi yikho abaqoqi becetshiswe ukuba kuza kuba nzima ukuba behanqe kuhle abantu ukuze bengabi sengozini yokuthelelana umkhuhlane we-COVID-19. Idolobha lakoBulawayo ensukwini ezidluleyo libikwa lihamba phambili kunani labantu abatholakala belo mkhuhlane lo. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanjing.
Isizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Lapho ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Singeke ihlukane izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Abenhlanganiso yezulwela amalungelo abantu abakhubazekileyo zithi uhlelo lelockdown luphazamise impilo zamalunga abo ngendlela ethusayo. Abashayeli bezimoto abakhala izimathonsi ngesimo semigwaqo yeZimbabwe egcwele amagodigodi osokungezelelwe lizulu elinayo ngalezi nsuku. Omunye wabalwela amalungelo abesifazane oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kule South Africa, unkosazana Victrice Matutu, wethule ugwalo mazwi lwesindebele. Siligqibake lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenawo.